Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chikumi 22/2024. Makaterera kuStudio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masumuka mhepo yekubva yakutiita kunge shani. Mari inoda kugutwa, ino vanhu vakaba vasingabvuti kana kuita munhiki wayo mari kana kutohanywa kuchiti anewadzira wokudya toga kana kudya toga zvinorwadza.
Advocate Nelson Chamisa votaura neStudio 7 nezvenyaya yehuori hwatekeshera munyika. Sangano reAtuz rinoti mumwe murayiridzi akaremara akarohwa zvakaipisisa ari maoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti
munhu ngaamangani oitwa mainvestigation. Ndo zvatinokurudzira, ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvitemo ngavazvitemo zvavo kuna Commissioner General.
Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Advocate Nelson Chamisa vanoti uori huri kuitwa munyika huri kukonzerwa nekushaya utungamiri zvinokonzerwa nekubirira sarudzo nekutonga nedemo. VaChamisa vataura mashoko aya paine mhosva dzeuori dzinonzi dzakaparwa nevamwe vakuru muZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, uyewo kubiwa kwemari yehomwe yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekutengera varombo mbudzi kana kuti Presidential Goat Scheme. Mari idzi dziri kunzi hadzina kufambiswa zvakanaka, uye kuZEC kune mari isina kufambiswa zvakanaka inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe ekuAmerica kana kuti 90 million. Muzvina bhizimisi vaWikney Uchivayo nemumiriri wemabvuku mudare reParamende vaScott Sakupwanya nevakuru veZEC nevasori ndevamwe vari kunzi vakabatwa mumambure enyaya iyi. Asi veZEC vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiramba kuti pane mari yakabiwa uye vachiti havasi kushanda navaChivayo. Taedza kubata sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vaChivayo navaSakupwanya, asi vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Kunyaya yembudzi kuri kupomerwa vaMike Chimombe navaMoses Mpofu mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million United States dollars. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakati iri kuongorora vaChimombe navaMpofu, asi magweta avo anoti havasi munyika. Mukuziya nezvenyaya dzeuori idzi tabata vaChamisa.
Zvinonzi vamwe vachiti takachibata kuti chii, takabata munangagwa kuti aa isu hatina zvekuti chii, tiri kuti nyika inei kuti iende mberi tisu Zimbabwe yacho, tisu vanhu vacho, kukanya hurangana. Hakuna unogona kurimona ari ega, panotoda vanetsotso, panotoda vanoshukudzira huni kuti shamba kodzi ibve nyika iwane rugare. Tarisai muonera zvenhu, over 5 million vanhu vemuZimbabwe vari kunze kwenyika, vanhu vari kutiza nyika yavo ichipikirwa. Zvinorwadza kuti vanhu vanonotapwa, vanhu vachibatwa unapwa, vanhu vane nyika yakapfuma kudai, vanhu vane nyika ine upfumi hwakapiwa naMwari, vanhu vanodanana, vanhu vane rudo, vanhu vakadzidza, vanhu vane mwoyo murefu. Izvozvo ndizvo zvatoda tigadzirise nyika yekwedu imbokwanisawo kudya rinopisa, tikwanisawo kumbodya tichiwana kuti taakumbopukuta muromo wanonawo nehuchi hwenyika ino. Ndozvatiri kuda chete.
Iyo nyaye dziya masimudzai uri kunyatsorwiswa here munyika umva chamisa semoni renyu pangaitwa se?
Ah, masumuka mhepo yekuba. Ya kutoita kunge shani. Zvarinoita zvekuti mari inoda kugutwa. Zvino vanhu vakaba vasingaguti kana kuita munhiko ayo mari. Kana kutohanywa kusvitani wadzira. Wokudya toga kana kudya toga zvinorwadza. Tarisai moni manyaya dzakaitika kunana Zeki uko. Zvinonyadzisa kusemesa. Kuti unoona vanhu vachizama kuzvita vanhu vanoziva zvavanoita asi vachifira nyika zvinochisa kudai.
Mungatsanangura ipapo.
Zvinondizviro kati negold masia. Mari yanga inopiwa yegoridhe inotyisa. Nelithium inopiwa inotyisa. Tine platinum inopiwa inotyisa. Tine chrome inopiwa inotyisa. Toitawo mamwe matenda anenge achingoitwa imomo makamboziva kana pakambotaurwa paya paya pachitaurwa yecovid iyaya yakanga yanetsa yayana drugs gate. Mari iri kupiwa munyika muno inotyisa. Ndakambotaura navamugabe rimwe gore ndiri mukabhineti vanga varimo vamiridzi vanozviziva nanevana munangagwa vanoziva ndikati mari yenyika inode taingoichengeta zvakanaka taigona kuti ushandisa kuti tine tichingonyika takagara tichigona kufudzirwa mombe nevanobva kune dzimwe nyika vamwe vachisvika ndivo vamwe vachiita zvakawanda zvekushandirawo nyika kuti iite zvakanaka isuwo muno muzimbabwe zvizvarwa neupfumi hwatakapuwa namwari takangogara nekuti takapuwa rifa renyika tine nhaka inonakidza yamusiya namusiya asi hatigoni kuidzira zvakanaka kana tisina kugadzirisa nyaya yekutungamirirwa kwenyika dzakabhiridha zipi yakarudza inoda kugadziriswa kuti tidzorere nyika pachimiro chinoonekwa muno musadhaka saka zvakaitwa pasouth africa chidzidzo kuti vanhu havapokani vanhu vanounzana pamwe chete vounganidza pfungwa voita chinhu chenyika yose vobatanidzana varamakosa apa vakagona vapo hongu nezvimwe zvandinosingawirani nazvo zvinotendedzwa asi apa wakuita chake homba rom tinozvitenda okaizvo nekuti pane chavakaitawo chinoratidza kuti chinhu chakanaka.
Ndepapi chaizvo pamunopesana navo?
Pandinopokana navo inyaya yakaya kushamwaridzana nehama dzangu dzidzi chero vaita chinhu icho kuti vanobata chibharo vanongoti yes 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 danda nayo chatai kubhinya hakusi kuroora kusengabera uchatendedzwi. Zvinhu zvose zvinoda kuti vanhu vange vachiwirirana nekuyanana kuti tinge tine wanano yakasimwa yakamira yenyika nyika chienda mberi.
Advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Taedza kubatawo mutauriri wezanupf vafarai marapira nemutauriri wavamunangagwa vageorge charamba asi nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kuronga kukwidza mapurisa kumatare richivapomera mhosva yekurova zvakaipisisa imwe nhengo yesangano ravo vari murairidzi akaremara vaRonald Hondongwe. VaHondongwe vari pakati penhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change makumi manomwe nepfumbamwe dzakasungwa muHarare nemusi wesvondo pazuva rekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child. Urongwa uhu hwaiitirwa pamba pevari kufanotungamira chimwe chikwata chebato reCCC vaJameson Timber avo vakabva vasungwavo. Vanhu makumi maviri vanonzi vakakuvara mushure mekurohwa nemapurisa uye vamwe vakatoendeswa kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weATUZ vaRobson Chere.
Hatisi kufara nezvakaitwa kuchikora kodzero zvememba yedu kwaRonald Hondongwe kuwasunga pasiri pamutemo pamwe nekuvarova nekuvambunyikidza nekuramba vari mutorongo panguva inoyi apo vanofanira vachidzidzisa vana. Vakatyorwa mutemo zvakanyanyisa uye sesangano romirira varairidzi nyaya iyi vachingopiwa bheu taakutanga zvekare kuti tinge tichiti zvainopera tichasungisa wese vanga vari involved nyange mapurisa avo vakakuvara kutyora kodzero dzavo nekuti tinoona kuti vaHondongwe vakakuvara zvikuru uye munhu agara anorarama neurema.
Mungataura kuti vakakuvadzwa pai uye vane urema hupi?
VaHondongwe vakawanikwa vacharohwa zvikuru muviri wose zvokuti vanoshandisa rimwe gumbo ratinoti reartificial nekuti rimwe gumbo ravo rakagara risipo uyezve nerumwe ruoko. Saka gumbo ravanoshandisa racho rinovabatsira kunge vachifamba rakatyoka zvekare, uye rine simbi dziripo dzikanovakanganisa futi nyama dzavo dzemuviri, zvokuti pari zvino vari muyatinoti critical condition, vari panguva yakaoma, upenyu hwavo huri panguva yakaoma zvakanyanya, zvokuti vakabuda totomhanya navo kuzvipatara vanenge vachanga vachaonekwa nanachiremba.
Vari kubatwa sei vari mutirongo?
Tichitaura navo patakavaona kumatare pamwe nepatakatumira magweta nekunovaona zvekare ukokoko, vari kuti vari kumbunyikidzwa kunyange pokurara chaipo chaipo. Semunhu ane urema anofanenge achipiwa pokurara pane speci yakanyanya, asi havasi kukwanisa kuti vasipe kurarayo, uyezve havasi kukwanisa kunge vachipiwa kunyange mana chiremba vomumajeri vanovaona kukuvara kwavakaita nekuwedzerwa kukuvara kwavakaita, uye zvekare kuti hapana chikafu chakatsarukana chavari kupiwa mukati metorongo mavari.
Munyori mukuru weAtuz vaRobson Chere vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri wemapurisa Komishina Paul Nyati, avo vakurudzira kuti vose vanenge vachipomera mapurisa mhosva vamhangare kwete kuenda pamadande mutande.
Kana pane zviri kunzi zvakakanganisika nemapurisa, vacho vari kutaura nyaya iyo vakambotaurira nekomishina general kuti komishina general vezimbabwe republic police tine nyaya yakayaka.
Ehe, saka vanenge vaine zvichemo ndo zvamunokurudzira kuti vaite nemapurisa?
Ndizvozvo chaizvo chaizvo. Challenge yatinayo ndeyekuti vanhu vanoenda pasocial media vachisurprisingly vanenge vasina kusvitsa nyaya iyoyo kuna commissioner general of police.
Asi vanenge vabatwa vacho nemhosva mapurisa vanorangwa here commissioner?
Chekutanga blessing, pane munhu ngaamhanga oitwa mainvestigation. Ndo zvatinokurudzira, ndosaka ndiri kuti inini kana pane vanhu vane zviga kana zvichemo ngavazvichemo zvavo kuna commissioner general, ini ndinoziva kuti zvinotambirwa zvichemo chaizvo chaizvo.
Mubvunzo wekupedzisira komishina Nyati, vanopikisa vari kuti vanenge vakurambidzwawo kuita misangano nemapurisa nguva dzose, zviri kufambawo sei ipapo?
Blessing, ndofunga mubvunzo unogara uchingondibvunza nguva yakawanda. Nyaya iripo munyika mune mutemo, mune mutemo wemopa. Anoda kuita musangano anofanira kutevedzera mutemo wemopa. Zvinozikanwa izvozvo kuti mutemo wemisangano yese inofanira kutevedzera nyaya dzemopa. Zvichiitirwa kuti kana pakazoitika zvinhu zvinenge zvanetsa zvinenge zvichizikanwa kuti pane musangano wakamira wakati, sekutaura kwamuri kuita kuti pane munhu ava ane zvichemo. Ndosaka tichikudzira kuti ngatiitei zvinhu zviri pamutemo, ngatiteedzerei mitemo yemopa kana tichida kuita misangano yezvematongerwo enyika.
Asika vari kutiwo komishina vakazivisa mapurisa vari kubva varambidzwa kuita misangano yacho.
Misangano iri kungoitwa blessing, taura chokwadi. Vanhu vanenge vatevedzera mitemo vakatevedzera maprocedure acho misangano vanongoi.
Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vehurumende yeHamas iri kutonga mudunhu reGaza vanoti vanhu 42 vaurayiwa nemauto eIsrael nhasi. Vanhu ava vanonzi vabhombwa vari mudzimba dzavo. Asi mauto eIsrael aburitsa mashoko achiti abhomba dzimba dzevanopfurukidza mwero vechikwata cheHamas. Dare rinotonga mhosva dzehondo pasi rino reInternational Criminal Court rinoti riri kuda kuti mukuru wechikwata chinopfurukidza mwero cheAnsar Din Islamist Group Iyad Agali wekuMali asungirwe mhosva dzekuponda vanhu muhondo dzaanonzi akapara kubva muna 2012 kusvika muna 2013. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka titine huru kurona muzvare Diana Kuvea vanova ivo mutungamiri wechitungwiza Residence Trust. Muzvare Kuvea vachange vari kutaura nesu pamusoro pezvirongwa zvichawanikwa izvo zvichibatsira vagari vemuchitungwiza nyanya madzimai nevanasikana. Mungatitsanangurwa kuti zvii zvirongwa zvamakatarisana nazvo munguva inotevera.
Svondo ratakatarisana naro tichisangana nemadzimai echidiki emuvhuro. Chitatu tosangana nemadzimai nevarume zvakasiyana siyana. Chatiri kusanganira inyaya yekuti tine zvirongwa zvekukurudzirana maererano nenyaya dzeservice delivery. Tine matambudziko akawandisa muno, hatina dhamu redu remvura, tiri kutenga mvura ende mamwe madzimai ari kuabhiswa kumabhoho. Kuzvibhorani kuri kubhadhariswa mari yekuti havakwanisi kana kuti titenge mvura yekushandisa pazuva, uye kune vana vari kunzi vari kubatwa panhengo dzisakafanira kuzvibhorani vachida kuti vakwasike kupuwa mvura. Saka ndoo dzimwe dzenyaya dzatichataura. Uye zvekare yaimaravamira tipita munomuguta semadzimai nenyaya dzemasuwenji dzekushayikwa kwemabasa zvinova zvakonzera vana vedu kuti vange vachinwa zvinodhaka kana kuti vachiita zvemadrugs zvakanyanyisa munomuguta. Kwoitawo zvekare iyoyo dambudziko rekushayikwa kwemabasa. Taita dambudziko kuunity l kuikutonzi kuna First Street, uko kuri kusanganikwa vana vechidiki vari kutonzi kubva mumafomu 1 fomu 2 vari kumira murodhi usiku vachitengesa miri nekuda kwenhamo dzemari. Zvekutoti dzimwe dzimba atomaloji havachatoda vanhu vanorodhi hazveya zvekubhadhara kukwira kwemwedzi atomaloji kuunity l. Saka tiri kusangana zvekare dzimadzimai kuti tironge tione kuti taenda panzvimbo ipapo tinoratidzira, uye tobatsiranawo nakansela wenzvimbo pamwe chete nemapurisa.
Musangano uyu muchange muri kuuitira kupi, uyezve wakakosha sei nyanya kumadzimai anogara imomo muchitungwiza?
Musangano tiri kuitira kuzengedza inozvizengedza East Constituency wakakoshesa. Tiri kukoka madzimai ese kuti auye, uye zvekare vanokwanisa kutibatsirawo kusponsa zvirongwa izvi kuti tizviite constituency yega yega. Tine 5 maconstituency apa tiri kuita muzengedza East Constituency kuzengedza 4 kuti vauye madzimai tizvitaurire tizvinzwire matambudziko atiri kusangana nazvo. Mushure mezvo totakura matambudziko acho kana tikwanisa kuti tibatsirwe kuminister of local government, tikwanisa kubatsirwa kumaminista akasiyana siyana. Totiwa matambudziko etinosangana nevakuru tonzwa kuti vanokwanisa kutibatsira sei.
Tombotarisa iwo madzimai emunzvimbo iyi, mataura zvakare kuti pane rimwe dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka, zvakamira sei?
Kutaura chokwadi, iri ndiwo dambudziko rimwe hombe rakurisa riri kutokura. Chiri kunetsa ndechekuti zvinodhaka chiri kubata munhu wese kubva kumadzimai atokura. Vamwe ndo vari kutengesa zvinodhaka zvacho, kwoita mayuta ari kuswera mumabhridji vasikana nevakomana vazhinji, ainde zvatambudza. Vamwe vari kufuma chavo vakarara mumarodhi. Zvandambotaura zvekuti zvinodhaka izvi ndo zvimwe zvakonzera kuti vana vechidiki vasikana nevakura vari pakati pemazera kana kusvika kunana 30-32 vamwe kutokura kupfuura ikoko vakuwanikwa vachitengesa miri vachinwa izvo zvinodhaka. Havasisinanya nemiri wavo, havasisinanya neutano nekuda kwezvinodhaka muguta muno. Mapurisa ehe, takatombotaura nemapurisa akauya akabatabata, asi hapana chiri kuchinja. Zvichitoendera mberi zvekutoti ukatozikanwa kunzi waripota kumapurisa unouya uchivhiringiki kudzimba, zvekutoti vazhinji vanoto madzimai mudzimba kuti vana vedu vari kupirapa, asi kuti vaende unoripota havasi kuripota, vanosiyana kuya kuzochikidzirwa uzopfanyiwa mudzimba ana upisirwa mudzimba. Saka ndo dambudziko ratinaro. Saka taitawo takatokumbira mapurisa kuti vatiitiwo rinhadzi rivarwei kuti tive mawhistleblower, tongopota tivapa information tisina kutaura mazita kana kusvika kupolisi kunovhura mapeketi. Ndo dambudziko aiwa rakakurisa ende raparadza dzimba zvisingaiti nyaya dzimwe dzezvinodhaka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
tinotenda Marvelous iko zvinoto kupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chamunopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedambudziko riri kukonzerwa nezvipfuwo zviri kuregererwa zvichifamba mumigwagwa usiku zvinonzi zviri kukonzera tsaona dzemumigwagwa dziri kutora upenyu hwevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanofamba nemabhazi nedzimotokari rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliati. Takatanga nekuvabvunza kuti dambudziko iri rakakura sei.
Nyaya yezvipfuyo zviri kuregedzwa zvichienda mumahighway inyaya huru, inyaya inokonzeresa tsaona zvikuru, uye zvekare zvipfuyo zvinoparara. Tinoti zvipfuyo ndo hupfumi vanhu vatema vanoita zvekurima kazhinji kacha.
Saka imi zvii zvamuri kukurudzirawo sesangano?
Isu tinongokurudzira varimi kuti vange vachichengeta zvipfuyo zvavo kumatanga avo. Kana kwadoka vanoendawo noisa zvipfuyo matanga vasakaisidzire zvipfuyo izvi zvinogona kukonzera tsaona pamugwagwa.
Takamboona kuti hurumende yaitora matanho ekudzivirira njodzi dzakadai ichiisa waya kana fence kudzivirira zvipfuyo kuti zvisapinda mumugwagwa. Zvichiri kuitika here izvi?
Hongu hurumende yakamboisawo fence, asi fence yakazobiwa nevanhu nekuda kwenzara vanenge vachida kungotengesa zvinhu zvokuba. Isusu sesangano rePassenger Association tiri kukurudzira kuti vanogara mumahighway vaone kuti mombe dzavo dzachengetedzwa here pamugwagwa apa. Vadzichengeta mombe dzavo vadzisa matanga kana kuisa fence. Varungu vangavaine mapurazi iyaya vaitoziva vakanga vakatoisa fenzi pamugwagwa kuti zvipfuyo zvisapinde mugwagwa. Tinongokurudzira kuti hurumende imanikidzire varimi vese kuti vange vachiisa fenzi kana vachigara pedyo nemugwagwa kuti vasazorasikirwe nezvipfuyo zvavo.
Imiwo sesangano, hamuna matanho amunokwanisawo here kutora ekudzidzisawo ivo vanogara pedyo nemigwagwa kuti vange vachichengetedzawo zvipfuwo zvavo?
Isu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe tichange tichingodzidzisawo nekutaurawo kuti pange pachitorwa matanho pakuona kuti zvipfuyo zvadzivirirwa kubva mutsaona, uye zvakare kuti vatyairi vave nehanya pamugwagwa. Kana vachityairo vavaudzire kuti nzvimbo yakati inokwanisa kuwanika zvipfuyo, voderedza ingangoti spidi pakufamba kuti vanogona kuzongomira mushure mekunge vaona zvipfuyo izvi. Nzvimbo dzinowanika zvipfuyo dzinotozikanwa kunyanya kumatableland nekumidlands. Zvipfuyo zviri kungosiiwa zvichingofamba nemugwagwa madere ajejina, varimi vasingatore hanya. Ivo vanoziva kuti imhosva kuti zvipfuyo zvinge zvichienda mumugwagwa, vanogona kutosungwa. Saka panozoitika tsaona idzodzi, ivo vavazoda kubuda pachena kuzotaura kuti imombe yangu yatsikwa, zoti vanogona kusungwa nekubhadharidzwa mafaini. Saka ngatichengetedze zvipfuyo zvedu inovapfuma yevarimi kuti zvisatsikwe pamugwagwa ipapo, uye zvekare zvisazoita kuti vanhu varasikirwe neupenyu pamugwagwa.
Shoko ramungasiyira vateereri pane ino nguva vaGoliati.
Kazhinji tsaona inokuvadzisa vanhu vasina mhosva, vanenge vari mudutavanhu. Vanhu ivo vanokuvadziswa vanenge vasina mhosva kana kuti mutyairi unoti vanozongoona zvipfuyo zvavapamberi. Saka tongokurudzira varimi kuti vange vachiora matanho kuona kuti zvipfuwo zvavo zvakachengetedzwa. Uye zvakare hurumende inofanira kumanikidzira varimi vanogara munzvimbo idzi vange vachiisawo fenzi vasazorasikirwa nemombe zvivarega rega sezvatikusangana nazvo pamugwagwa yehighway nemimwe.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nemukuru wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliati muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga iko zvino tochinzwa pamire hurumende yeAmerica pama basa ehutororo ari kuitwa nechikwata chinopfurukidza mwero cheHouthi muYemen.
Musi wechikumi 7 vapanduki vechiHouthi muYemen vakarwisa misha nemahofisi zvevashandi vesangano rinopa rubatsiro reUnited Nations vane chitsama, vamiriri vedzimwe nyika pamwe nemasangano akazvimirira. Vakapamba vanhu vangasvika kumakumi mashanu vese vari zvizvarwa zveYemen, vachiti nhapwa idzi dzaive vamwe vevasori vanoshanda neAmerica pamwe neIsrael. Chikwata chevasungwa ichi chinobatana nevamwe vane uwandu vakapambwa nechikwata cheHouthi. Kunyange hazvo chikwata chemuYemen chine hutsinye ichi chakaregerera nhapwa zana negumi nenhatu muna chivabvu, vazhinji vavo nezvikonzero zveutano hwavo, chichakachengeta vamwe vanhu vane chitsama vachakapamba mukati memwedzi yadarika kana makore chaiwo. Mumwe miriri weAmerica kuUnited Nations anomirira nyaya dzezvematongerwo enyika kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs at UN vaRobert Wood vakati vanoshoropodza kuchengetwa uku, vachiti vanokurudzira veHouthi kuti varegerere vasungwa ava nekukasika, vakati America inoshushikana zvakadzama nemashoko ekuti vapanduki veHouthi vakachengeta muusungwa vashandi vemasangano eUnited Nations vemuYemen, vamiriri vedzimwe nyika, vemakambani akazvimirira, vemasangano ekunze nevemasangano akazvimirira. Vari muusungwa ava vanosanganisira vashandi gumi nevatatu veUnited Nations. Ambasada Woods vakati America inoshoropodzawo zvakasimba matanho eHouthi ekushambadza mashoko emanyepo pamusoro pezvakaitwa nezvizvarwa zveAmerica zviri muusungwa, zviri kushanda pamwe nezvaimboshanda ichizvimanikidza kureurura pamaterevhizheni. Vakati chokwadi chiripo ndechekuti chikwata cheHouthi chachengeta vanhu ava muusungwa zvisina chikonzero kwemakore anodarika maviri nechidimbu, vachiti kuchengetedzwa kwavo muusungwa pamwe chete nevashandi veUnited Nations kuzvidza tarisiro yepasi rose. Vakati vose vanofanirwa kuburiswa muusungwa izvozvi. Yemen iri pakati perimwe rematambudziko emagariro akanaka evanhu makukutu mupasi rose. Kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi vemasangano anopa rubatsiro kwakafanirwa kukonzera matambudziko makuru mukutakurwa kwerubatsiro kuendeswa kuzvizvarwa zveYemen, vazhinji vavo vari kuda rubatsiro nekukasika. Ambasada Woods vakati nyaya yerubatsiro muYemen yaramba yakaoma, uku vanhu vemuYemen vanoda rubatsiro runobva kunze iye zvino kudarika nguva dzose. Vakati kuchengetedzwa muusungwa kwevashandi veUnited Nations nevamasangano akazvimirira kunokanganisa mabasa emasangano aya ekupa rubatsiro. Ambasada Woods vakati zvakadaro zvakare veHouthi vari kutsvaga kushandisa manyepo kuhandisa kukundikana kwavo kuwanisa zvizvarwa zveYemen zvavanoda zuva nezuva. Vakaenderera mberi vachiti zviito izvi zvinodana mibvunzo yekuzvipira kweveHouthi kuitira zvizvarwa zveYemen zvakakodzera kuti vaite, asi zvinoratidza chinangwa chavo chekuendesa mberi zvido zvavo. Ayo akari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muYemen zvichikonzerwa nechikwata cheHouthi. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Bikita Minerals 2 Chicken Inn 1, Ngezi Platinum 2 Herentals 1, Tiro 1 2 Arena Movers 1, FC Platinum 1 Simba Bora 0, ZPC Kariba yaita Mangange 0-0 neBulawayo Chiefs. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Advocate Nelson Chamisa vanoti kutadza kutungamira nyika ndiko kuri kupa kuti uori hutekeshere muZimbabwe. Sangano revarairidzi reATUS rinoti mumwe murairidzi akaremara akarohwa zvakaipisisa nemapurisa ari muusungwa. Mutauriro wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti kana paine anenge aine chichemo anofanira kumhangara kuhofisi yemukuru wemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wanamgela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 kuNhlangula 2024 uKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le America phakathi. Ama statements lawana akekho right in a way.
Kula bantu abathi lenze kahle eZambia elimangalele uMongameli Emmerson Mnangagwa eSADC, the African Union, ulandela ukuchothozwa kwakhe eZambia.
Silokuhlangana lencingo zenyoni isebesifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokuyana siyakhipha.
Kulawusifazana abalwisana lokubulawa mahlayana kwinyamazana zasendle. Namhla sixoxa lembongi elodumo Obed Dube ngenhlelo aziqhuba emabhandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ulabanye abathi lenze kahle eZambia eseliphanyeke udaba lukaMongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso yeSouthern African Development Community leAfrican Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli waseRussia ngobudlelwano belizwe leli leMelika. Bathi uMnangagwa owatshela uMnumzana Vladimir Putin ukuba eleMelika lisekela eZambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe wesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia, uMnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba eZambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le America phakathi. Ama statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona abantu babebone ngani indaba le private, it will not be known. But unfortunately amazwi kaMnangagwa la aphumile nje thiwa kuphumile evideo.
Umhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso yeSADC le AU kwanceda amazwe omabili alobudlelwano abaziwayo.
Indaba le yakwanisa ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia irelationship ngiyakudala le. It's an old relationship which goes even before singakabi le independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo ointatheli zindaba esebenza kweZambia, uMnumzana Vusi Moses Phile Sibanda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Kuqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane ukuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwana abehlukaniswe ngomfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo. Singabantu banye, kungaba nje ive ungakhangela ukuthi ukudla konke nje mina ngiphila lapha eZambia akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kithi ngoba vele ngabantu abaphila ngendlela lathi esiphila ngayo. Inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili, so sikhangelela ukuthi bazakhulumisana iSADC le AU ingenele lapho kweneliseka khona bazama ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambanise kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Fortune Mlalazi, incwadi yezombusazwe ezimeleyo.
President waseZambia ukorrect ukuthi ayeyiraise leyo issue kuSADC because ikho okufanele bakwenze. Yona iplatform available kuMind of States ase Southern Africa kulabo Troika on Defense and stuff like that. UPresident waseZimbabwe waphambanisa ngalokho esikuthi diplomacy ukuthi ayekhuluma nelinye ilizwe kwelinye ngesintu sidilunyeyo.
Kodwa uMnumzana Gutamsaka okubandla leZANU PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulisana phakathi kwamazwe la leMelika.
As long as kulabo HH leZANU PF akula budlelwano obuyaphambili. Kodwa ungaba le HH ne opposition eZimbabwe o Triple C banivani baba lobudlelwano, thina sidlelana le PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe. Ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu silabo abaningi abeZambia abafunda batrain abaningi lapha eZimbabwe. Okumele umuntu akukhayele ukuthi nxa ungumongameli welizwe ukhayele sithi ngesingizi ngama interest ama citizens akho first. So ubaba umnankakwa ukhangela isecurity yelizwe. Akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunda eZambia. Umakhelwane engakhayela ukubana usesenza into engakompromise isecurity yelizwe lethu. Umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe.
Elomeli ngalithi lisekela amazwe atshiyeneyo ukuze kazi le-Africa ukuguqela eleZimbabwe.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawafu.
Wezemabhandleni kulabesifazana ewange abazinikele ukulwisana labazingela inyamazana zasendle mahlayana abafundele umsebenzi lo. Bayingxenye yebutho leZimbabwe elivikela inyamazana ezitshiyeneyo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Abesifazane laba abayisichiyagalombili emaphandleni ngaphansi kwenduna uNelukhoba Dingani eWange sebephiwe izicoco zolwazi kulandela ukufundela kwabo ukuba libutho lezemvelo emngceleni weWange National Park. Leli butho elizibiza ngokuthi ivusile anti-poaching unit liqhuba umsebenzi lo ngaphansi kwenhlanganiso yezokuvikelwa kwamaganyana ePainted Dog Conservation. Umholi walo unkosikazi Belinda Ncube uthi wakhwabitha lumsebenzi eku-Grade 6 lapho ethekelela kulenhlanganiso bezofundiswa ngokubaluleka kwezemvelo.
Silokuhlangana lencingo zenyoni izebe zifakile izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendele konke lokhuyana siyakhipha kulencingo size enkulu eyabinyeyinyamazana inyathi impala omvundla konke siyakhipha.
UmaNcube uthi phezu kokususa emijibila badobha njalo ukudla okuyitshefu okufakwa ngabazingela beseba ngokubulala okufana lenyathi impala izikhwehle kanye lamathendele kade kubulale lendlovu. Kodwa uthi loba kunjalo bakhona abangasabafuniyo kulesi sigaba ngomsebenzi abawenzayo.
Uyahlangana labanye amaphotha abaye bethwele izikhali ezokuthi kunzima ukuthi libabambe. Ende kuyabe kunzima. Kule ezinye ingozi ezikhona kodwa hayi siyaqhubeka ngomsebenzi wethu siyawuthanda ngoba sifuna ukuthi i-generation ebuyayo ingatholi izinyamazana seziphelile.
Isikhulumeli se-Painted Dog Conservation umnumzana Ronnie Sibanda uthi ivusile isungulwe kuvike phelileyo lokhu kuyikuphathisa abesifazane.
Kuyinto sibili esithakazelelayo lati kakhulu ukuthi sikwanise ukunika leli thuba kubo mama. And so far umsebenzi abawenzayo uyancomeka kakhulu.
Umnumzana Enoch Zulu onguye ohola ibutho le-anti-poaching kunhlanganiso le uthi laba baqeqetshiswe kulandela ukugqiba kwabo izifundo ze-Rangers course kanye njalo labanye abafika phose amachumi amabili abesilisa labo asebebophe ijambo bangena igusu.
Amantombazana bebangabantu esibakhangelela phansi ukuthi abangakwanisi ukwenza okwenziwa ngamajaha. Yikho sithele athi hayi asikuguqule lokhu ngoba amantombazana lawo siyafanana nje abafana lamankazana bayafanana kula mehluko omkhulu. So sibe le team yamantombazana sifuna ukuyibona ukuthi iyayenza yini okwenziwa ngamajaha.
Ngokutsho kukaZulu iningi labazingela ngokungekho emthethweni ngezinye zezakhamizi.
Ungakhangela amaranger ethu wonke aqatshiwe amaningi ngabalocals ngabantu abavele ezakhamizini khonapho emakhaya aseduzaneni khonapho. So yibenefit enkulu kakhulu ngoba iyabatholisa imisebenzi.
Laba abasuka bebanjwe basiwa emthethwandaba lapho abagwetshwa ngokwehlukeneyo kusiywa ngesisindo secala. I-Painted Dog Conservation eyasungulwa ngomnyaka ka-2001 ithi ukuthungatha lokhu sekuphathise ukwengeza inani lenyamazana zendle ikakhulu amaganyana lezinanakazana ebezivame ukubanjwa emijibila. ngencingo lezi abazidobhayo babumba ngazo inyamazana zendle ehlangothini lweIganyana Arts and Craft zithengiswe ukuze kwengezwe isikhwama sebutho. Inkangelelo ikwandisa leli qembu labesifazane eminyakeni ezayo ukuze isilisa lazo sibe sodwa kolunye uhlangothi. Ngimele iStudio 7 ngisemabale nginginokuthaba Dlamini.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Sangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamaphetshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abedlula amajumi amane 42 babulewe libutho lakwele-Israel namhla eGaza lapho elilwisana khona leHamas. Abezindaba laba babika njalo ukuba obephethe uhlangothi olubona ngabokhonzayo usemiswe umsebenzi kulandela ukubhubha kwezizalwane zakwele-Tunisia eSaudi Arabia ezibulewe yikutshisa kwelanga. Kulabadabuka emazweni atshiyeneyo ababulewe yikutshisa lokhu endaweni yokuthakazelela umdali. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga omela iHarare edale lephalamende kusilinganiso sabesifazana. Sicubungula udaba lwamalunga ebandla le-CCC wona athi atshaywa njalo ahlukuluzwa ngamapholisa aze abotshwe ngesonto edluleyo. Phakathi kwabo kulabesifazana.
Lokho kwenzakeleyo kuyadanisa kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi umthetho weZimbabwe uyanika umuntu ilungelo lokuthi lokho esithi freedom of association. So khathesi nxa sikhangela omama laba bebe-athende umhlangano and wesofa umhlangano wakhona ubuku-private residence endlini yomuntu kabuthimba. Usizwisa ubuhlungu ngoba nxa ukhangela ubabona ubona abanye baqamuka inyawo abakwanisi ukuhamba ngabantu ababhajuliweyo abanye banamanxebanxeba batshaywa ngembobo. So nxa uzibuza ukuthi isizwe esitshaya umuntu ongumama ngalolu hlobo yisizwe esinjani and ikakhulu kusephulwa amalungelo abomama bona labo labanye abantu abatshayiweyo ngoba nxa sikhangela uzabona ukuthi abantu laba bebezihlalele endlini bezenzela umhlangano. So umsuzo ukuthi icala abalibuleyo ukuze ukuthi amapholisa ababambe ngesihluku esinjalo yisilo and ungakhayela ayisukuthi ngabantwana abancane ngabomama abadala labanye abalelisane khona lapha estoyisen. So sikusizwisa ubuhlungu kakhulu nxa kusephula amalungelo abomama.
Sike saxoxa lamanye amalunga ebandla lezanu PF lapha wona athi umhlangano weSADC ususondele yikho ke abantu laba bengabe bekwenzela lokhu ukuthi ilizwe likhanya ingani alimanga kuhle kulodlakela njalo abanye bengabe bezenzisa laba bathi balimele. Ungathini ngalokho? Kuyakwenzakala yini?
Imfanekiso ikhona and lama-videos akhona abantu betshaywa behamba beguqile besikubona konke lokhu itotsha yona le. So nxa besithi into leyi ifremiwe iyarifreme nje kulo muntu umuntu ezicamule unyawo ngithemba ndibonile omunye usisi oqamuke unyawo ongakwanisi uhamba nxa ezama ukunyathela uzokuhlungu umze e-screama. So kunomuntu angazilimaza ngaleyo ndlela ukuzoportray ukuthi akumanga kuhleli izweni. Ngaku amalungelo abantu esephulwa kumele kuhlale phansi kubona ukuthi inkinga ingaphi and ungakhangela ivinde ephalamende omunye u-MP owethu owebandla u-honorable Jikomo owebudiriri uzamile ukuyikhuluma indaba yona leyo ukuthi hayi siyazi ukuthi indaba le isemthethwandaba kodwa thina lapha esiconcerned ngakho yindlela abantu laba ababanjwe ngayo abathotshwe ngayo abachaywe ngayo bazwise ubuhlungu balimele basenkantolweni njengohulumende njengephalamende umlando wamapholisa kumele benzeni entweni enjalo so into yangikhona zele ihle yavalwa la ngu-speaker wepalamende ukuthi hhayi asingeke sadiscuss intoni
like lakubona yini eminyakeni edluleyo njalo libona kusasa injani ukuthi kuzaze kuphethe ngani
yinto eyaqala kudala lingakhangela even sisathola uzibuse omama babebandlulula kakhulu bechaya besenzani kuthe even after independence sikubonile sikufonye MDC same story ungabona kwamanye ama-videos omama ababehlaliswa phezu kwembawula betshiswa izibhonu lezi bechaywa belala phansi liyakhumbula njalo likomnye umnyaka uTody Stevenson umuntu ongumama ngendlela atshaywa ngayo waza wephuka isandla so and ukhangele lo lokufa kwabo-more blessing and ukhangele even lagesikhathi sese-election ukuthi omama bebebanjwa inkunzi betshaywa kuzwisa ubuhlungu njengami njengomuntu ongumama kunje so ugcine usesama ukuhlala elizweni lalakini where you are supposed to be enjoying ama-freedoms akhona ku-constitution
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shuriyeti ngomela iHarare edalele iParliament kusilinganiso sabesifazane asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga kakhulu sithandekile mhlanga ungadinwa lakusasa sokwesikhathi sikaZulu akeleze ukuthi silibhadeleni namhlanje Usigaba liphuma lendaba lithona lendaba namhlanje ke sixoxa lembongelo Dumo umnumzana Obed Dube uzibiza ngokuthi African poet Dube siyawamukela uhlelo
ngiyabonga kakhulu kwamukelwa salibonani lonke balaleli emagumbini enanimane omhlaba ngingakhohlwa ngilala umsakazi ngithemba liphilile lonke lama engiyadodoba nje
yes akwazi ukuthi uyimbongi njalo uyahamba emicimbini etshiyeneyo njalo yi-comedian konke lokhu nxa sikuhlanganisa kodwa kulo hlelo lwakho lwabogogo akusitshele ngamfitshane ngalo
angithanda ukusebenzisa elithi ogogo baziintombi zami namankazana ami ngiyahambela abantu asebekhulile ngifike kibo ngigwejise labo ngixoxe labo esintwini kuyazile ukuthi uyebona umuntu omdala ungaphathanga lutho bese ngibaphathela khaba lakho mhlawumbe ukuthi badlulise umqando sengile sikhathi ngikwenza njalo into engifisa ukuthi ngiyenze zonke nje izikhathi zami ngisaphile emhlabeni ngaphandle kwalokho kule nsuku ngihamba lasezikoleni njalo nginika abantwana istationary amapheni amapenseli abangamantombazana ngibanika ama-sanitary pads
ye nxa sikhangela ke kwini okwakwenza ukuthi ube
ekukhuleni kwami ngakhula ngingumuntu oswelayo ngoba ngakhula emzini ompofu ngokugcina ngumama ngelabazali ngiyakwazi ukuthi mina ngisafunda esikole lami ngangike ngihlale phosa inyanga yonke ngelapheni uzwe ehlakula emzini kumbe ufothwele imigqubo emzini ukwenze lokho ngase ngicabanga ukuthi abantwana bakathesi mhlawumbe abaningelabo abakhula njengami kungakwenza ukuthi kube lo mthelo ukuthi abanye abantwana bagcine befeyila ngabazorepresente sibabona ezikolo kumele sibancedise njalo kuthi abangamankazana futhi uma befikele isikhathi semvelo nxa ingela amaphethi ahlale mhlawumbe isuku ezine ezinhlalo ukuthi azabe azahlanzeka phinde abuyele esikolo uma kumenza inyanga yonke ngethemu yabe lovephose amaviki amathathu ngomnyaka inyanga elengxenye ngibona kulo mthela ebantwaneni ekufeyileni ngasesithi ake ngizame lami kwengikutholayo ngihlephuna okuncane ngiphinde ngiye ebantwaneni ezalukwazini ngithanda ukuthi ezalukwazi zile mbali engabhalwanga ezingwalweni esazifunda esikolweni ezilayo ngemkhuba lamasiko kwakithi abantu abaningi bakholwa ukuthi abantu abadala bayaloya bayabenyanya abanye bayababalekela lesenke engafika kibo abanye ufikcotha ulabantwana ulabazulu kodwa abafuna ukumbona bathi uyaloya kuningi sengikufunde kulabona abantu engangingakwazi lami ngisazenza sihlakaniphi ngisababalekela loku banethi sengikwenza khona kuyabasiza ukuthi babekwazi ukuthi bayingxenye yethu bayathandwa uma bephila bangumthunzi basinika isithunzi ngake mbona enxa ngifake ithombe ngilabo enkundla ezokhumana abantu baningi kubajabulisa lokho ba bayakwazi ukuthi umuntu omdala uyisithunzi emzini kodwa abalahlekileyo bathi ngabakhakathi ngabantu abadala abakhuluma intshozi beziningi kodwa ke mina ngokwami kwesengifunde kibo ngithole ulwazi engangingasoze ngasangaluthola aluba ngabe ngangingqenqa ngibabalekela
nxa ufisa ukuthi abantu bekusekele kwinhlelo zakho lezi kumele benzeni
bakhona abanye asebeke bangisekela kakhulu sibili ngithatha ukubabonga bangaxhumana lami kuwhatsapp yami abalakho kuyasiza ngabe ngamayunifomu izicathulo nalo kwesikolo amaphedzi entombini zami ngibathekela ukudla lezigqoko njengamathenesi khathesi kuyaqanda lezingubo olani noma yini afisa ukuthi asize ngakho kumbe afake isandla akuswele umsebenzi baningi abantu abadinga lezo zinto kungabasiza kakhulu
cela inombolo yakho uyiphinde futhi
inombolo zami zeWhatsApp zithi +263 712 336 972 +263 712 336 972 kumbe baya ku Facebook page yami ebhalwe Obetuwe the African Poet sikhona lapha inamba zami kumbe ngangi inboxa njalo uxoxe noma kungakanani kuyalwenza utshintsho akukho okuncane akukho okukhulu ingqe uphe ngenhliziyo yakho yonke kuyalwenza utshintsho ebantwini
ye leke imbongi elodumo Obetuwe ukhona ngaleke ewange sibonge kakhulu Dube ungadinga kusasa kwakho
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Yes, ke sizwe ukuthi abantu ke bathini khona pha ke ku Facebook yethu ye VOA Indebele ake sizwe ukuthi bathini Yes, yabona nge sike sathumela kini lapha ke ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa semangalelwe eSwatini the African Union ngele Zambia sizwe ke ukuthi bathini u Bim Dawini Sibanda uthi vele waphambanisa kakhulu ukuthi efike ekhulume kubi ngeZambia kuPutin iZambia yadlala indima enkulu kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yiyo yanceda phela ukuthi sibe lozibuse sikhuluma nje ibandla leZANU-PF liyabusa ngenxa yakwele Zambia so ke lokho kwenziwe ngumongameli kubi kakhulu asifisi ukuthi akuphinde futhi sibona zani lapho aphambanisa khona yikuthi kalabacebisi abakhona singazi khona pho ke mdawini siyakuzwa kakhulu dumela ihle manzini la ubhalile lapha uthi ke kanti umongameli wethu kananzelela ukuthi lanxa ke kuphoxana labantu bezambia kungani kuba khona ongani kuyahlupha so ke abekwazi ukuthi abantu bamhlophe bayadlelana kuhle lathi abansundu kumele sidlelane kuhle so angavele khulume kubi ngabanye abantu abamsundu kuyamane ukuthi kulungiswe khonoku so konoku ke ukuthi adlelana noPutin egcine dethisa elemelika sibona zana sonto iqondileyo kuzobuya uCarolina Sibanda uthi hey lapho umuntu omdala watsha iganga noma kuthiwani Thando Ndlovu la uyatsho ukuthi hey bantu kambe kwasekutheni umongameli sethula udaba olunje vele indamoyo uthi isintu siyala bakithi ukuthi kukhulunywe konoku kungani kunjalo kuzobuya ke uVictor Thebe uthi vele udume ngani umongameli Mnangagwa singazi okunengikhonokho lathi siyamangala ukuthi kambe wasekutheni kumuntu omdala kitso la uyabhala lapho ukuthi Mnangagwa kayenzi kuhle kuzobuya abanye esiza ukuthi bathini Mthokozisi Ndlovu uthi hayi phela lingakhohlwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli welizwe lakwele Zimbabwe so singakhohlwa khonokho njalo singazikhohlisi ngokunye okunenge
ngudube ndaba uti ya umdala lapha ucabanisa abantu hey kuyahlupa konke lokho kuzobuya uthabani inkomo uti nxa kungakhitshwanga ibandla lezana uPF embusweni akulanto ezahamba kuhle ye laba ke abantu abasithumele imlayezo yabo khonapha ku studio 7 ukhasi leviyo indebele thina lapha asilasandla lokuthi bethulani bazethulela ke abakhuphisayo ye kunjalo siyabonga kakhulu. Kwamanje ke sike sizwe ezomculo.
Njani iyabingelela ukucebisa loculela amathoko amahle hamba na bright ngisithi iphilani bantu bakithi. Umsebenzi wethu isiwenzile ngo-December lodlule sahluleka ukuthi simlethe ngapha ku-Studio 7 ngenxa kubabhizi nezinye zezinto. Sithe sike simlethele wona namhlanje uli-enjoy lapho kunengoma ezimnandi kakhulu ezifana nabongasutha izingeki ngifike ngithi khakha. Ebese uthamathola amahle 2023 uzodlala nje zonke ngobunjalo bazo zimnandi kakhulu bantu bakithi. Sicela futhi ne-sponsors abafisa ukusponsor abafisa ukwenekelela ngalokho abanakho niyakwazi ukusithola kule nombolo 083-891-0413 083-891-0413. Nisincedise ukuze nathi sibe namandla siqhubeke sijabulise abantu siya phambili sithi siyabonga lapha danki. Kiss for my daddy, kiss for my baby, kiss for my daddy, kiss for my baby.
Yantabu tiliyazizu tizitini zikulomba kwa Washington DC singa wikiwa nisikesi kangele. Ezinze nchiloku zindavisi lazo na mtlanji. Ulamantu batili enze kahle ile Zambia ili mangalele. Umunga meli Emmerson Mnanga kwa SADC ya African Union. Kulandele kutotoza wake ile Zambia. Tukuba lapa uhlelo lwethu lamhlanje olubhalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.